Yomkoma levo mwona chi. Mwisho ipedzwe nemhosva maiziya. Yomkoma fantani ndinanza COVID-19. Ndakapara mhosva, ndakanyenga ambuya. Ndikavakise ndakabvisa Zambia. Mhosva. Ndakatuka gogo. Kutoileti masiya toto. Mhosva. Pachichimba ndoenda, ndakapeka kanja keke vanhu vakafenta. Mhosva. Yekudira mvura. Paida petro ndakaisa mvura. Mhosva. Yekurova chamba.
Kwanza kurova munhu, but mhosva irove.